tsamba yatambirwa nekanzuru uyewo iri mumaoko Studio 7 kubva kubasi rezvekutongwa kwematunhu inoti kusarudzwa kwevakafano bata chigaro chameya weHarare vainoki mupamaonde vebato reCitizens Coalition for Change nemusi wechishanu chapfuura kwakaitwa zvisiri pamutemo nekudero zvese zviga zvakatorwa nekanzuru mumusangano uya zvisi pamutemo tsamba yauya mushure mekunge vamupamaonde vaita musangano nevatori venhau asi vachitaura neStudio 7 vamupamaonde vati vakatyamadzwa zvikuru netsamba iyi vachitiwo haisi pamutemo sezvo yabva kune vakasanobata chigaro chemunyori webazi iri vachitiwo vacharamba vari pachigaro ichi sezvo vakasarudzwa zvichitevedzwa mutemo
tsamba yandagamushira inoratidza kusamira pamutemo zvakanyanya ini sameya saacting mayor weHarare my immediate supervisor is the minister tsamba iyi iri kuratidza kuti yabva muministry asi ichinyorwa naacting permanent secretary anova asina authority yekutaura anything chinoita nezvakansela kana meya asi minister ndiani kodzero yekunyora izvo saka pane urongwa hwakatevedzwa zvakanaka meeting yavari kutaura yefull council yatakapedzisira kuita yakakonvinwa zviri pamutemo letters ekonvinin aripo
vatiwo zviri kuitwa izvi inzira chete yekungovhiringidza mabasa akanaka anoda kuitwa nekanzuru yavo
zvinhu zvinokatyamadza nekusanzwisisika kuti basa racho rinotakurika seiko makanselazi acho oita sei kuti service delivery inofanira kuitwa kuvagari veHarare ifambire mberi tichitakura Harare tichigadzirisa migwagwa tichiita kuti mvura isvike kuvanhu izvi zvakadai izvi zvinongoripo kukanganisa kufamba kwebasa rakanaka
tsamba iyi inotiwo bazi rezvematunhu rinocherechedza varinoti vakafanobata chigaro chameya vastuart mutizwa vemdct avo vakasarudzwa panguva iyo mamwe makanzuro ainzi aitsigirira mutungamiri wemdc alliance panguva iyoyo vanelson chamisa akadzingwa mukanzuru navadouglas bonzora vemdct vamutizwa vange vasiri kudayira nharembozha yavo patavafonera tichida kunzwawo maonero avo panyaya iyi kwetava marufu mandevere vaudza Studio 7 kuti hakuna chisiri pamutemo chakaitwa nemakanzuro akaita musangano nechishanu vachiti guta rinofanirwawo kutungamirirwawo nemunhu akasarudzwa nemakanzuro akasarudzwa nevanhu
vamafumi vasipo guta rine kodzero rekutsvaga umwe anofanira kubata chigaro panguva ipi zvapo kana makanzera zvagara tinochidza kuti makanzera akambodzingwa akawanda mishoko yakasara ichiitika paguta reHarare makanzera mazhinji akasarudzwa nevanhu anga asipo sezvo makanzera akasarudzwa nevanhu mazhinji adzoka zvine kodzero yekuti guta reHarare ritongwe nemunhu anodihwa nevanhu akana anosarudzwa nevatungamiriri vevanhu handioni pane chakaipa kuti makanzera atsvage umwe munhu anofanira kubata chigaro vamafumi vasipo
izvi zvatsigirwawo neumwe wemakanzura ecitizens coalition for change vadenford ngadziore avo vati
meya mafumi angu to suspendwa a day before minista vachisaita nyaya yeap yekuconstitutional court so anda zvakafana neizvozvo zvoreva kuti the first sitting yemeeting yefriday yafanira kuvhotera acting mayor kusvika nyaya yamafumo yanzipo
studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vajuly moyo asi mumwe kanzura weguta reHarare vamartin matinyanya vekumbare vakapinda pasi pebato rezanup f vashoropodza zvakanyanya makanzura ebato retriplec vachiti vari kuvhiringa mabasa ekanzuru nekuda kuchinja-chinja zvakabvumiranwa panguva iyo vaive vasiri makanzura
vakauya vaine chinangwa chekuda kutovakuvinga kudya kwete kuda kuvinga mainterest emaresidensi nekuti muviro wakaita kuti zotauda kubva tatora zvigaro tauda kubva taita sei kubvisa macommittees sipo dziri vamutemo aida kuedza kuita zvechisimba izvo chinhu chakaipa zvikuru kunyanyanya kuvagari
mumusangano wavo nevatori venhau vamupamaonde vatetera kuvagari vemuHarare kuti vabatsirwe kuchenesa guta vachiti havana zvekushandisa zvakakwana
matraksi anokwana 61 aripo 8 chete ndiwo ari kushanda. Saka kuti basa riri kufanira kuitwa iri riku clear madam sites anova anonengedzera kuti tikasazviita zvirwere zvinogona kunetsa mukati meHarare sezvakamboitika makore akapfuura kuna na Glenview na Budiriro. Atidi kuti tisangane nesituation yakadaro zvakare. So seva semakanzela akatumwa nevagari akasarudzwa nevanhu vane shungu dzekuti dai taikwanisa kuita emergency inoita kuti tigadzirise tibvise marara iwayo. Saka taona sekuti pakati pedu muvagari veHarare kune vamwe vangagona kutibatsira.
Vatiwo vakawirirana kutanga chirongwa chekuchenesa guta kubva china chevhiki rino kwemasondo mana. Vamupa maonde vatiwo kunyange hazvo kuine kunyunyuta kukuru kubva kuvagari kuti kanzuri inowana mafuta ekudzingirirana nevatengesi vemumugwagwa, asi vachishaya mafuta ekufambisa mota dzinotakura marara. Vati mari dzekanzuri dzine zvirongwa zvakasiyana siyana, nekudaro vanodzingirirana nevatengesi ava ibasawo ravo. Vatiwo mumusangano wavakaita nechishanu vakaramba zvekuti vanhu makumi matanhatu vaende kuZimbabwe International Trade Fair uko kwaifanirwa kushandisa mari yavati yaisvika zviuruzana nemakumi matatu zvitanhatu yekuAmerica. Vakakurudzira kuti kuende vanhu vatanhatu chete. Asiwo vamwe vataura neStudio 7 vanoti zvisinei nechigaichi vanhu vakaenda kuZITF vanodarika zvakatarwa nemusangano izvi. Vamupa maonde vatiwo kanzuru yavo iri kuziya nyaya yekuti zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemari inobhadharwa nenzvimbo dzakasiyana siyana dzemuguta ishande kunzvimbo idzodzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.